Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 11 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau nenyanzvi munyaya dzekurima voziya nzira dzekurima dzisingakanganise mamiriro ekunze. Bato reMDC rinoti rave kutanga gadziriro yesarudzo dzemapuraimari. Muimbi Wingi D owana mubayiro weBest African Dancehall Musician kubva kuJamaica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reAssociation of Foreign Press Correspondents muUnited States rabatana nePepsico mukuita hurukuro yezvakanakira kurima kusingakanganisi ivhu nemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture. Vari kupinda mumusangano wanhasi vanosanganisira nyanzvi munyaya dzezvekurima nevatori venhau kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Musangano uyu uri kuitirwa padandemutande reZoom. Ivans Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi waitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti nzira yekurima inokwanisa kubatsira varimi nevanhu munguva yekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Mukuru wesangano revatori venhau reAssociation of Foreign Press Correspondents Vatanos Dimaris vatenda kuti donzo ravo nderekuti vanhu vanzwisise nezvekurima kwakadai kunobatsira sezvo vakawanda vatarisana nenzara iri kukonzerwa nekushanduka kwekumamiriro ekunze. Mumwe mukuru mukambani yePepsico vaJim Andrew vaudza musangano uyu kuti sekambani yePepsico vari kushanda nenyika dzinopfuura 60 vachibatsira varimi neruzivo regeneration agriculture.
Sekambani yePeps tiri kushanda nenyika dzinosvika 60 kukubatsira neruzivo rwenyaya dzekurima pachishandiswa mhando iyoyi inonzi regenerative agriculture. Varimi vanogona kusiyana uye vanogonawo kufanana, asi vese vanoshanda nesimba kurima minda yavo dzimwe nguva pasina chivimbo chekuti vachabudirira sezvo vaine mukana mumwe chete wekurima pamwaka wega wega, asi vanodawo dzidziso nerutsigiro rwakanaka. Isu tiripo kubatsira nenzira dzekuti vakwanise kuwana gohwo rakanaka.
Mumwe ataura ndi muzvinafundo Abby Work veku North Dakota State University vanova unyanzvi yeutano hwevhu uye vakavamba kambani yeWeek Consulting. Vati zvakakosha kuti patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira ramangwana revana.
Patinenge tichikurudzira varimi kurima kwakanaka uku tinofanira kuvadzidzisa kuti uwandu hwavo hunobatsira kuti vanodzidza vauye vakawanda uye vanoita zvisungo zvinobatsira kuti minda yavo nemafuro zvichengeteke kuitira remangwana revana vedu.
Mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vanoti Zimbabwe yakatotanga kumhanya nezvirongwa zvemarimiro eregenerative agriculture.
Muno muZimbabwe, pfungwa dzekuvandudza zvokurima zvakatanga kuitwa kuburikidza nechirongwa chepfumvudza intwasa, icho chinokurudzira kushandiswa kwemufudze kana murakwani, izvo zvinogadzirisa ivhu nekuwedzera udyi muvhu, zvichibatsira kuchengetedza masango, minda, zvichiwedzera zvokudya zvinobuda pandima doko, zvichiwedzera gohwo nemari inowanikwa nemurimi pandima doko.
Izvi zvatsinirwa nemwe nyanzvi munyaya dzekurima vanikros Kanjengo vati regenerative agriculture yabatsira zvakanyanya munyika.
Pasi rose kuedza kugadzira dambudziko rekushayikwa kwezvekudya rakauya nehwaro hwakasiyana-siyana hunosanganisira hunonzi hwesustainable development goal hwakatanga muna 2015 hunopera muna 2030. Zvatiri kuita izvozvo zvinofanira kuramba zvichiwandudza zvichiwandudza zvichiwandudza. Saka semenza nisatotara nyaya yerecycling, nyaya dzekushandisa manyowa, even nyaya dzemapadhoki chaivo, tikuchengetedza ingava mafuro ringava ivhu chairo, tichidzivirira zvinonaso erosion, izvozvo izvi regenerative agriculture.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ndemumwe ari kukurudzira kurima kwakadai kuedza kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze yapa kuti dzimwe nzvimbo dzitadze kunaya, dzimwe dzichiitawo mafashamu zvichikonzera nzara munyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zin.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vanoti vatanga gadziriro yekutsvaga vachavamirira musarudzo dzegore rino. Bato iri riri kusarudza vacharimirira muSenate, mudare reparamende uye kumakanzuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamwonzora.
Nezuro chaiye takaita musangano wedu westanding committee tichitarisa nhau dzekusarudzwa kwemacandidates. Takabvumirana mitemo ichatevedzerwa uye gwaro richatevedzerwa rinotaura iro kuti anokodzera kuita candidate papozisheni yakati ndiani. Taane dzimwe nzvimbo dzataane macandidates already, nedzimwe nzvimbo dzisati dzaane zvadzo macandidates atati tasarudza.
Vanhu vanenge vachisarudzwa sei chaizvo?
Musarudziro uchaita macandidates ndevekuti vanhu vedu vanoapplya kumaprovinces kwavagere. Pakaita munhu umwe chete aapply, notarisa kuti munhu iyeye anokwalifya here, obva angopinda akangodaro ari anopost. Pakaita vanhu vanodarika mumwe chete, tine stage yekutanga yatinoti consensus building.
Ndeyekuita sei?
Ndeyekuti macandidates ivayo anotaurirana ari ega, wowirirana kuti wabvumirana kuti ani apinde. Asi kana zvichinge zvaramba tinoita maprimary elections. Saka isuku MDC atiite zviya zviya zvekudoma macandidates kuti ningi ndiyakutomira kwakati. Vanhu vemunzvimbo imomo, mungava muward, mungava muconstituency, vanosarudza MP wavanoda kana kuti kanzela wavanoda.
Munotarisira kupeta chirongwa chenyu ichirini?
Tiri kutarisira kuti by musi wa 4 June tinofanange tapedza selection yemacandidates edu. Chinangwa chedu kuti pa 210 constituents tiri kunofilda macandidate ese. Pa-2007 wards tiri kunofilda macandidates ese. Saka tine vanhu vazhinji vakaexpressa kuti vanoda kumirira sangano redu reMDC.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Handingati vamunzora kana veCCC vakanonoka panyaya dzavo dzekuti vaite maprimary, nokuti mukatarira muchaona kuti izvozvi kunyange iro zuva resarudzo chairo chairo harisati raziviswa kunyika. Mozotarisazve muchaona kuti chatiri kuti vakanonoka nacho kana kuti chiri kunzi vakanonoka nacho ndechekuti zvezanupf vakatoita. Zanupf handifungi kuti ndo inofanira kuti ibudze vamwe kuti chiitai apa nepapi. Zanupf ine kurongwa kwayo and yakaita panguva yayo, avavo vari kuita panguva yavo sokuona kundozviita.
Asi munoona vamonzura vachikwanisa here kuunganidza vanhu vanoita kuti vamiririre bato ravo musarudzo dzose munyika sezvo ari kutaura tichiona kuti dzimwe nguva paimboitwa by-elections vaimbotatarikawo kuona vanhu
izvozvo hazvizikamwe handifungi kuti pane bato rinogona kukonewa kufielda nhengo kana kuti macandidates kumativi ose enyika asi chinoitika ndechekuti vangava effective here pamacampaign avangaita kumativi mana enyika izvozvo ndo zvingatariswa kuti kana vamunzura vachida kuisa macandidates kwakasiyana siyana vangakwanisa here kuwana sapoti yakati wandei
munopaona sei ipapo vanokwanisa here kuti vabudirire
izvozvo zvezvodhipenda nepopularity yavo but mukatarira izvozvi muchaona kuti vamunzura takavatarisa bato ravo harina kunyanya kuva popular
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 apo zvirwere zvepfungwa zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka kunyanya zviri kuwedzera uye chirwere chekorera choramba chichipararira munyika vakoti vanoti havana mishonga yekurapa varwere uye mari dzavari kutambiriswa hadzikwane izvi vanoti zvave kupa kuti basa ravo rivaomere Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
vakoti vakataura nekomiti yeparamende inoona nezveutano kuparire nyatwa group of hospitals nezuro vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kushandira hurumende kwemakore mashoma vosunungurwa pajoki ravanoti reunhapwa ravakasungirirwa mubati wehomwe muzimbabwe nurses association vaalan nyampinga vakati zviri nani kuti vabvumidzwe kunotsvaga mafuro manyoro
sakana zvakadaro twaikumbirawo kuti muti retirement age yemanesi ingoita 20 years
sachigaro wezimbabwe nurses association mudunhu reharare valucas shalara vanoti chiri kuvaodza mwoyo yemari yavari kutambiriswa
salari yatinoda kukwanisa kuda tiri kukumbira kungodzokera pa2018 salari yatanga tava kutembera 840 US
World Health Organization yakakurudzira nyika dzakabudirira kuti dzisatore vakoti vana chiremba kubva kunyika dzakaita sezimbabwe sezvo dzisina vashandi vakakwana vashandi vemuzvipatara vakawanda vari kubva muzimbabwe vachienda kunyika dzemusadhak america australia britain nedzimwe vasharare vati vakoti vari kuchema chemawo kuti kunyange vamwe vasvitsa makwanu vasunungura muchibvumirano chekushandira hurumende vari kunyimwa magwaro avo kuti vakwanise kuenda kunotsvaga basa kwavanobhadharwa zviri nani
2005 ndandiri musecond year ndopakaintrodyuswa nyaya yebonding system yokuti kana uchinge wapedza bonding re3 years ndopaunoapplya unopuwa diploma rako takatanga tichazviita izvezvi but a lot of nurses here anongori manurses dhana kana mapepa kana diploma izvezvi vakawanda munomu asi vakapedza bond
vakoti vanoshanda nevanenge vorwara nepfungwa vari kutiwo upenyu hwavo hwave munjodzi nekuda kwokushayikwa kwemishonga sezvo vamwe varwere vanenge voita zvemhirishonga dambudziko rezvirwere zvepfungwa rinonzi riri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka vasharare vatenda kuti dambudziko rekushaya mishonga rakakomba
hatina gozro hatina macrab bandages hatina ssd cream hatina betadine
asi vachitaura nestudio 7 mutauriri mubazi rezveutano vadonald mujiri vati mishonga nezvekushandisa zvirimo muzvipatara
akutaura pfungwa dzake haasi kutaura chimiro chakaita
asi panyaya dzekuti vashandi havasi kupiwa nenguva magwaro ekuti vasunungurwe kubva kushandira bazi rezveutano nenyaya dzemihoro vamujiri vati tivabate mangwana mumwe mukoti pamela mukudu ati anoshanda kuchipatara chembuya nehanda chinova bandiko reparenyatwa group of hospitals kunobatsirwa madzimai akazvitakura ati hurumende inofanirwa kuvaka mamwe makamuri kana zvipatara nekuti varapwa vawandisa
zvekuti vazhinji mapatients if you go izvezvi ndikatonopinda vakarara pamafloor beds ward 1 inenge pamwe ichikwanisa kuaccommodata 38 patients inopetsira yakuaccommodata maybe 70 patients.
Sachigaro wekomiti inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vati vari kuita misangano ine vakoti nyika yese mushure mekutambira tsamba yenyunyuto kubva kuZimbabwe Nurses Association zina vachiti vari kuzvionera pamunhu sefodya kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Manesi vari kushanda in very difficult condition, havana magloves, sometimes vanodonata even mari yekuti vatengere mapatient mishonga, havagoni even kubhadhara renti.
Bazi rezveutano iro rinobatsirwa zvakanyanya nenyika dzakaita seAmerica, Japan nedzimwe rinoti mari yarinopiwa mubhajeti renyika ishoma. Mugore rino bazi rakapiwa zvikamu 11 kubva muzana kana kuti 11%, chinova chikamu chiri pasi pechinokurudzirwa kunyika dzemuAfrica pachibvumirano cheAbuja Declaration chinoti mapazi ezveutano awane zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15% zvebudget. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuenderera mberi vachiramba mhosva yavakabatwa nayo yekumbunyikidza nekubata zvisina kukodzera mumwe mudzimai Jean Carroll muNew York. Vakanzi vabhadhara mamiriyoni mashanu emadhora. Vanoti vari kudzokera kumatare edzimhosva kunokwikwidza mutongo uyu. VaTrump vanonzi vakapara mhosva iyi kumakore ekuma1990 uye vhidhiyo yavakabuda vachiti semunhu ane mukurumbira vanogona kubata chero mudzimai panhengo yakavanzikana yakavaroverera. Mudzimai uyu anoti ari kufara nemutongo wedare sezvo uchipa vimbo kune mamwe madzimai anombunyikidzwa. Iran iri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu nekuuraya vanhu vakawanda vari kutongerwa rufu. Nezuro vanhu vanomwe vaipomerwa mhosva dzekubata chibharo nekutengesa zvinodhaka vakaurayiwa. Kubva munandira gore rino vanhu mazana maviri nevapfumbamwe kana kuti 209 vaurayiwa muIran. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzichaitwa gore rino, vamwe vari kutevera nyaya dzegadziriro yesarudzo idzi vari kubvunza kana urongwa huri kushandiswa nemapato ezvematongerwo enyika mukusarudza vachaamirira musarudzo huine gutsaru zhinji uye hwakajeka. Bato reZANU-PF rakatopeta urongwa hwaro reCCC rakatanga asi harisati rapedza, ukuore MDC razivisa kuti rave kutanga. Kunyangwe vakuru vemapato aya vari kuti vari kuita zvegutsaru zhinji mukusarudzwa kwevanhu, vamwe vari kuti hazvina kujeka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuranona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta pamwe navaGilbert Dzikiti veZANU-PF. Tatanga nekubvunza vaguta kuti urongwa hwavo hwekusarudza vachapinda musarudzo hwakamira sei.
Muzuva ramezuro National Standing Committee yedu yakagara pasi ichirangana kuti tisimbise gadziriro dzedu dzekupinda musarudzo dzematongerwo enyika. Saka rakaurirana dare reNational Standing Committee kuti panofanira kuti pazivitswe kubudikidza negwaro ratinoti iro recandidate selection template rinenge richizotibatsira nemitemo negwaro kana kuti direction inotizivisa kuti vanhu vachazvifambisa sei kuti vasarudze kuti vazova vamiriri vedare reparamende kana kuti kumakanzura. Saka izvi tazvizivisa nhasi kuruzhinji rweZimbabwe runotsigira bato redu renzisi pamwe chete nevateveri vedu vanenge vaine shuviro nechinangwa chekuti vave vamiririri veruzhinji mudare reparamende nemakanzura.
Vadzikiti, takaona bato renyu reZANU PF rakatopedza nezveurongwa hwekusarudza vachange vachirimirira musarudzo. Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato?
Isu sebato riri kutonga reZANU PF tinotungamira pane zvose. Takatotungamira kusara makandidati achange achimiririra bato redu reZANU PF maelections mwaka uno we2023. Zvakaonekwa nenyika yose zvichitinhira. Tinozoona kuti vanoteera mashure vanochiperekedzawo munhau idzi ndovaakutsvagawo kuti vangamirirwa senivamiririri vakandidati avo. Asi tiri kuona kuti varudza vezvavo vanenge vakatirongekei pamusana pokuti vakamboendawo kucongress yakasarudza mukuru wavo. Vane mastructures aripo kavazira vachiti kune national council yakatogara taisa template yekuti vatasazenge vachishara sezvatamiririra mumaconstituencies mavo. Zvinoratidza kuti zvine oda. Saka zvavo zvinenge zvakatijekei. Saka titokuvashuvirawo kuti ayo vanhu ndiva vanyika ndiyoi dai vaitawo zvokuti tiwanawo zvinotikwikwidza zvakasimba muelection yatiri kupinda ye2023.
Ndodzoka kwamuri vaguta, tinonzwa kuti urongwa hwenyu hwekusarudza vachamirira bato hune masteji matatu anoti nomination, moita consensus. Paconsensus ipapo kana pakundikana kubuda nechinhu mozoita maprimary elections. Muri kuratidza demokrasi here apa?
Hongu, ndinotaura sekudaro kuti tiri kuratidza utongi hwekusarudza demokrasi. Regai nditaure ndichiti mukoma jonga, isusu sebato reNDC tiri bato rine bumbiro remutemo. Gwaro ratiri kutaura nezvaro richatibatsira kuti vanhu vachasarudzwa sei tinozvitora mubumbiro remutemo, zvinhu zviri muconstitution yeNDC. Saka zvamabvunza ndinoti hongu zvinhu zvinoratidza utongi hwegutsaruzhinji nekuti tiri kutungamirirwa neconstitution yeNDC.
Vadzikiti, munoti ine urongwa hwaziviswa navaguta huchashandiswa nebato ravo kusarudza vachamirira bato?
Maonero angu ndokuti panomination apa yese vakanaka, tofanira kuziva kuti ari kuda ndiani. Vanhu vaisoka maCV yavo toitwa nomination harusi nomination zekuti iprocesi ite nomination yekuti munhu anotozvinomineta yega kuti ndaakutoda vanhu panomboitwa kavhetingi anoitwa hazvisi pachena pamatariro avaita vangoti mune nomination inoita tete. Saka dziprocesi nomination yacho iyoyo haisi pachena pamatariro avaita. Andi second process yakatora yeconsensus iyo iyo haisi democratic iyo. Hakuna chinonzi democracy paconsensus, haina vanhu mukati mayo asi kuti ine munhu mukati mayo. Pamusana pokuti vanhu vaviri ndovachagara pasi kana vatatu wekuti yodzika kuti yokwira ko vanhu zvavakuda ndezvipi?
Iyo vaguta hanzi madii kungonanga kumaprimary elections pane kumbotenderera muchiti consensus nenomination
kete. Ndokunga pane pasina kudzisika mukutsanangura pakanga tichiita. Tiri kuti isusu vanhu vari kuenda kumaprovince ndokunosarudzwa ndokunoitwa manominations. Asi tiri kuti mukuitwa ikoko zvinhu zvaitsika mubato redu reMDC sekutaura kwandaita kuti tiri kutevedzera constitution bumbiro remutemo reMDC. Chinhu chinonzi consensus handi chinhu chitsva, itsika yatakabva nayo kubva mugore ra2005 kupinda maelections tichifoma semusangano.
Vadzikiti, kuZANU PF takaona kuchiita mapisha-pisha kunyange makaita urongwa hwemaprimary hwamuri kuti ndo hwakatwasuka uhu. Musiyano uri papi nezvimwe zvamuri kushoropodza izvi?
Musiyano uri pakuti simba rohwe riri mumvura. Candidate must be chosen by popular consent of the vote. Ndo pane musiyano ipapo.
Manzwa kubva kuna vaGilbert Dzikiti vebato reZANU PF. Manzwa zvakare kubva kumukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinoona nezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuyambira kuti uwandu hwevanhu vachange vachitiza hondo muSudan hunogona kuwedzera kana pakasaitwa chibvumirano cherunyararo. Pari zvino nhumwa dzinobva kuhurumende yechiuto iri kutungamira nyika iyi nechikwata chakaipandukira cheRapid Support Forces dziri kuSaudi Arabia uko dziri kuita nhaurirano. Pari zvino vanhu vanodarika mazana matanhatu vafa munyika iyi, uye vamwe zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 vakasara vasina pekugara. Vamwe vanodarika zviuru zana kana kuti 100,000 vakabuda munyika iyi vachienda muhupoteri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatim Muringai.
Hondo yekuSudani yasvika pane nzvimbo isisina kunaka, nokuti kunyange vataurirwa nyaya dzekuti kuve nekumira kwehondo kumiswa kwehondo, havasi kumira. Tinoona kuti vanhu vanobva kunyika dzakawanda vatobudamo muSudan nokuti hazvisisina kumira mushe. Tinoziva kuti kubvira zvakabviswa mutungamiri wenyika vaAlbashir, Sudan haina kuzombomira zvakanaka nenyaya dzematongerwo enyika. Taifunga kuti kubviswa kwavakaita kuchaita demokrasi, asi kune mapato maviri anga asiri kunyatsowirirana, nekuti kune varume vanorepresenta bato rainzi Janjaweed, iro raishandiswa navaBashir kurwisa vanhu vekuSouth Sudan yakazowana independence yayo. Saka pakazopera hondo yekuSouth Sudan, vakaramba vari bato remauto anga asiri mauto enyika yeSudan. Ndo pave nenyaya, nokuti vatungamiri vemapato aya, kunoti mukuru weami yeSudan kozoita iye mukuru weJanjaweed, ndo vava kurwisana.
Tinoona kuti sangano reUnited Nations High Commission for Refugees riri kuti iro riri kutyira kuti vapoteri vachange vari kubva vachitiza hondo yeSudan vacharamba vachiwedzera. Uyezve tichiona kuti pane nhaurirano dziri kuitwa pari zvino muSaudi Arabia. Munofunga kuti nhaurirano idzi dzichabudirira here?
Nyango kutaudzana kuripo, vakumbirwa nenyika dzakawanda, USA, Saudi Arabia neAfrica yose kuti vaise zvombo pasi nekuurayana, havasi kunzwisisana ipapo. Tinoziva isu kuti Sudan inyika yakakosha, nokuti ndokunorimwa donje rinotengeswa nyika dzose, nerwizi rukuru runonzi Nile River runobatsira Ethiopia.
Tine urombo vateereri, taita dambudziko nemishina yedu. Manga muchizwa kune vanoongorora zvematongerwo enyika vatim Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuOhio muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira munyika Wingi D awana mubairo wepamusoro-soro weBest African Dancehall Entertainer kumakwikwi echimakumi mana kana kuti 40th International Reggae and World Music Awards. Rino igore rechipiri rakatevedzana achisimudza mukombe uyu mushure mekuvhoterwa nevanhu. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata manager waWingi D vaJonathan Banda.
Ndinoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe. Ndinotanga nekuti chara chino hachitswanyinda.
Sei muchidaro vaBanda mungajekesa ipapo?
Mhemberero dzemukombe uyu dzinovepo kuburikidza nerutsigiro runowana muimbi kubva kune vanhu veZimbabwe vari pasi rose. Tinoramba tichisvitsa nhendo kuruzhinji rwose. Ndosaka vakuru vakati simba rehove riri mumvura. Muvanhu ndimo mune simba shiri. Mukurumbiro wemuimbi unoramba uchibva mukubatsirwa nerutsigiro rweruzhinji rweZimbabwe. Kupakura kunoita Wingi D mumanzi kuturika, iko zvino magafa oturumura nemhemberero dzemikombe wakaita seiwoyu. Zvokwadi zvaratidza kuti kuturika denga kubatirana.
Maneja waWingi D vaJonathan Banda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. But right now we carry one another basket. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Round Table chatinotaura nemadzimai nezvavanosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa dambudziko rekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu zvokonzera nekuti vanhu vashaye nyazvakanyanya munyika. sezvongwedi yapera rakaiti mutarisa nhau dzanhasi. Vatori venhau nenyanzvi munyaya dzekurima voziya nzira dzekurima dzisingakanganisi mamiriro ekunze. Bato reMDC rinoti rave kutanga gadziriro yesarudzo dzemapuraimari. Muimbi Wingi D owana mubayiro weBest African Dancehall Musician kubva kuJamaica. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga kande miiri ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima ezibona ngokugugudeka komhlabathi lezikhangelane lokuvuselelwa kwamasimu lokufuya inkomo zithe kubalulekile ukuba kulondolozwe umhlabathi. Umongameli Mnangagwa uhlanganela bakhokheli bamasonto esipostori bekhulumisana ngokuqoqa umkhuleko wophambi ukukhulekela ilizwe phambilini kukhetho. Abanye abesifazana bathi bakhathazekile ngenani labo mama asebeveze ukuthi bazaphatheka kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezokulima ezibona ngokugugudeka komhlabathi lezikhangelane lokuvuselelwa kwamasimu lokufuya inkomo zithe kuqakathekile ukuba kulondolozwe umhlabathi ngokusebenzisa indlela ezilula ezinjengohlelo lwe-intwasa oluhambelana lalokhu okubizwa ngokuthi yi-regenerative agriculture, yona iqhutshwa emaphandleni aseZimbabwe la kwamanye amazwe. UGibbs Dube wa Studio 7 uyalandisa.
Lokhu kwethulwe namhla emhlanganweni oqhutshelwe ebulenjini be-internet oqhuqwe inhlanganiso yentathelezindaba ye-Association of Foreign Press Correspondents kwele Melika ibambisana le-PepsiCo. Abethule lokhu bagoqela usicamfundo Abbey Week ose-North Dakota State University, umnumzana Jim Andrew, umqondisi we-PepsiCo, lo mnumzana Adam Kiel, umqondisi wenhlanganiso ye-Soil and Water Outcomes Fund nabanye. Usicamfundo Week uthi kuqakathekile ukusekela abalimi abasebenzisa umhlabathi.
Work for those practices, I think that helps accelerate the adoption and breaks down that barrier a little bit. So I think that's one role that we can play within our organizations is helping to build those networks for those farmers who are interested in these practices, want to adopt.
Kuqakathekile ukuba kubunjwe amaqembu abalimi abalakho ukuba beqhube uhlelo lwe-regenerative agriculture. Kumele sikusekele lokhu.
For the next generation.
U-Andrew uthi abalimi baqa kateke kakhulu kuhlelo lwe regenerative agriculture.
Every farmer is different, every farmer is the same. You know, there is a common set of they are on the land.
Abalimi bonke bayafana bephinde behlukane ngabakwenzayo. Bonke bakhangelane lezomhlaba ngendlela ezisiyeneyo. Ukulima kulenzuzo njalo kusinye isikhathi akulanzuzo.
They need the educational piece to know what it is they're doing, but they're still concerned about how do I take care of what I have? How do I get a good crop? Take risks out of that system.
Umnumzana Everson Ndlovu, ingcweti kwezokulima osebenza eNational University of Science and Technology, uyakusekela lokhu.
Nxa sikhuluma nge-regenerative agriculture, sibhekene le ndaba yokutshintsha komkhathi. Ngama programs analawa esithi thina of late climate smart agriculture. Indaba zabo gachopu Yebo, sesakunika amabizo amanye amaningi ningi, intwasa, fumvudza, conservation farming, kuchiyene in terms of ukubiza ukuthi ungapi. But basically is climate smart agriculture. Kuyasiza nga ukangeke ukajob, for example, ukepa igodi lapha. Igodi liyana mhla izulu lisina liyagcina amanzi, loba emalutshwane kuyagcina amanzi. Okuphindizela ukuthi kube kuhle ukuthi nxa uzohlangene laphana uyendlala imulch. Uyathatha amahlamvu amahlanga wendlale, uzame ukuthi reduce i-evaporation, ukuthi amanzi angabaleki aye emkhathini. It's like uyavayela phansi. So what happens ukuthi even komile, the little water engene phansi khonapho is retained for an elongated period, kumbe ngithi for a longer time. Khonokho kwenza ukuthi ngesikhathi amabele ekukhule laphana, amanye angala khonokho, angala mulch, athe sitsha, akhwe abe mahle. It has helped a lot. It has changed sibili impilo zabantu, ngoba ufica ukuthi in a bad year, umuntu ohambe ngalolo hlobo lukagajobu uyathola ngcono kakhulu.
UNdlovu uthi abalimi kumele benze konke okulondoloza umhlabathi.
Asikhangelanga kuphela in terms of ama-crops, nxa sikhuluma nge-climate smart agriculture. Endaweni ezikomileyo njengabokhezi ngapha kithi ngapha, you know, imatopu, Gwanda, Bedbridge and stuff like that, siyananzela futhi ukuthi because of climate change la madlelo aya encipha. So we encourage ama-farmers ukuthi athi go for small livestock, ombuzi lava, imvundla leyi, iinkukhu ezemakhaya leziyana. I-small livestock ayidli njengenkomo. Yebo, inkomo siyayifuna nyakwazi, but you tend to benefit more if you go i-direction ye-small livestock. Kuyachisa phela. So i-small livestock is kind of resistant to ama-droughts la. So kuyaphathisa kakhulu. So these are the ways. Lapho futhi nxa usulima laphana sithi sembukile ekulimeni futhi. Ekulimeni khonaphana abanye bakhala ngokuthi angila mahlamvu. Uyakwanisa lokuhlanyela, asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana. Uyahlanyela amakhabe, amajodo, anabayo. Lawo ayakhava indawo yakho. Aya acta njengani? Njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanengi-nengi besikhangele ukuthi abantu bayenza ugajobu but bale belokho behlangela umumbu. Let's also go for small grain. Esithi lezo suku i-traditional grains, unyawuthi, ibele, uphoko. Let's go for small grain. Ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama-drought, ama-dry conditions. So kuyaphathisa futhi. Singagijimisa umumbu thina semathe balent, ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ibele lakho nxa ungafuna ukudla isithwa sakhona, ulithengise uyethenga impuphu yani yomumbu, but you have made money then.
Unkosikazi Sikhanyiso Masina, umlimi wesigabeni seNyamandlovu, uthi bayaluthakazelela kakhulu uhlelo lolu.
Gantshompo uyanceda kakhulu, akubi lendlala nxa ungalima ngogantshompo. Wona lana amagodi asiza ukubamba amanzi, amabele abe sekhula ukuthi kuba lesivuno. Kulamsebenzi, yebo ye, kodwa awulaluki ungafunanga. Abantwana babafi ngendlala ngenxa kagajobu. Izifuyo lazo ziyathola ukudla. Sesafundiswa ukulima, ukulimela izifuyo utshani bentombi. Buyancedisa kakhulu okumangalisayo. Awulaluki ungatholanga amathole. Iinkomo zakho ziyadropha each and every year ngokuzincedisa ngotshani bonobo esibulimayo. Lo mhlabathi ziyawuvuselela, ikakhulu ingasebenzisi i-fertilizer le esikholiswa nguhulumente. I-fertilizer esiholayo siyifaka emhlabathini, ibe kathi sayifake emhlabathini, kayiselani lo mhlabathi. Kube sekusenza umhlabathi uhlale ulokhu uvejini unjalo. Noba uthilima uthintanisa kakugugudi umhlabathi, kuyawuvuselela kakhulu, kube sekusenza lesivuno sephezulu.
Umhlangano lo oqhutshwe ebulenjini be-intanethi kwele Melika ugqitshwa namuhla. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Umongameli yamasoni Mnangagwa uhlanganele labakhokheli bamasonto esipostoli aphansi komanyano ye-Apostolic Christian Council of Zimbabwe namuhla bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela udaba lokuthi kuhlelwe usuku lokukhulekela ukuthula elizweni phambilini kokhetho. Ukhetho lweZimbabwe luvame ukuba lodlame olumemethekiswa ikakhulu ngabasekeli bezanu-PF. Sixoxele umfundisi Useni Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, yena othi umuntu wonke ulomlando wokulondoloza ukuthula elizweni phambilini kokhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthandazela ilizwe lethu ukuze kube nokuthula. Njalo kuqakathekile ukuthi nxa kuthandazwa kube khona abakhokheli belizwe. Kodwa into eqakathekileyo engifuna ukuyichasisa ibe mgqeke ukuthi imithandazo ibe khona, kumele abakhokheli bamabandla kube yibo ababaphambili. Njalo akumelanga ukuthi kuqhubanisane lezinto ezama-political parties, kodwa kumele kube ngumthandazo owelizwe lonke ongakhethi muntu, ongakhethi ukuthi lowo muntu ukuyiphi political party, ohlanganisa wonke umuntu. Ukuba ngabe kungubani lobani angabuya-ke kulowo mthandazo ezothandazela ilizwe. Njalo-ke indaba yokuthandaza ikithi amabandla yithi okumele sibe phambili sikhokhele. Sinamabandla ethu esiwanziyo amele egoqela amabandla angaphansi kohlangothi lweZimbabwe Heads of Christian Denomination. Ngakho-ke kuyakhuthaza ukuthi sibabone kusuka yibo ababaphambili, ngoba yibo abagoqela amabandla wonke esiwaziyo amileyo. Njalo-ke kuyasiza ukuthi yikho lapho esilama-bishops ethu esisebenza ngaphansi kwawo. Ngakho siyabe sifisa ukubabona kube yibo abakhokhelayo linto. Njalo ngathi bayavuma kumbe baba-accepted ngumuntu wonke, ngoba bayabonakala ukuthi abakhethi hlangothi.
Lina njengabamasonto mfundisi, iqhaza elingalibamba liphelela emkhulekweni kuphela yini, kumbe kukhona okunye elingakwenza? Ngoba omunye engathi lanxa kungaze kukhulekwe kanganani, umkhuleko kawuluqedi udlakela.
Into eqakathekileyo kumele sikhuleke, kodwa senze olunye lutho futhi. Yini esingakwenza? Sinenhlanganiso esizithi thina ngama-local peace committees, kumbe ukubambana kwabantu besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Ngikhuluma kanje lama-local committee ayedlula 46 in 46 areas asendaweni ezehlukeneyo kuma-district ethu, akuphakathi kwemizi yethu, kuma-villages nakuma-provinces lasendaweni ezehlukeneyo. Bayasebenza behlanganisa abafundisi, omama, intanga, abantu bama-political parties, futhi ngathi ngabakahulumende abakuma-districts, local authorities abakahulumende, basebenzelana labo befoma amakomiti, amaqembu abekhokela indawo zabo, besebenzele ukuthula, bekhangela ukuthi kambe kuyini okungenza ukuba kube le ngxabane. Nxa ingxabane isikhona, bayahlala phansi belungise ukuthi kambe ilungiswe njani.
Umfundisi Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Abanye abesifazana beZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngenani eliphansi labesifazana asebeveze ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu lwalonyaka lokukhetha umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende lenkokheli yezabelo, kubikwa lokhu kungakacaci ukuba bangaki abazaphatheka kukhetho, njengoba amabandla aphikisayo wonke elizweni engekenzi ukhetho lwama-primary elections ngaphandle kwelibusayo eleZanu PF. Omela iphumula edale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena ngomunye wabathokoziswa linani labesifazana asebethe baveza isifiso sokudinga izikhundla zobukhokheli lanxa kungaziwa ukuthi bazaphumelela kukhetho.
Njengabomama kulesi sikhathi sokhetho, inhle kakhulu, iyatshengisa ukuthi omama sebefundile, sebesazi njalo ukuthi yibo abayimajorithi entweni eziningi.
Omunye wabesifazana ophatheka kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi uthi okwamanje ezweni akukavundi ukuba omama bangene kwezombusazwe, kodwa ebaqinisa ukuba bengayekeli.
Bona emaralini bakhuluma nge-promotion of women, kodwa okuyenzakalayo kahle kahle uzananzelela ukuthi ama-policies abo awakho friendly and amade is serious i-violence.
Umeli wenkayi North edale lephalamende unkosikazi Sithembiso Nyoni yena uthi loba kunzima kwezombusazwe abasakhulayo bengahlehleli emuva abafundi ebadaleni abakhona manje bengesabeli khatshana ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili.
Sicela ukuthi sibambane nini omama abazindlela, silayele abalandelayo. Esikhathini yabo sithi uyamlayela umntwana indlela, umbone sempuntshukile sesiya kuhamba yedwa, lawe njengomuntu omdala uyayekela. Kodwa ke ngicela ukuthi laba batsha abafuna ukungena kupolitics ababambane, babekezele, bangaze bakhanya sibabodwa. Sizimisele ukuthi sibe labo, but kuba lobunzima.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Themba Chivea upha umbono wakhe ngenkinga ezibhekane labesifazane beZimbabwe.
Nxa yokuthi inhlanganiso eziningi ezinye ziyenza imisebenzi yokukhuthaza omama lokumela amalungelo abomama, zingani lazo zizamile ukuthi to some extent omama labo batholakale bephatheka labo ekutheni babe ngabangena ezikhundleni zokuthi labo bavotele kumbe bakhokhele izigaba.
Umnumzana Njabulo Moyo, isikhulumi senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women in Leadership Development, iWild, uthi sebesungule uhlelo olukhusela omama emadolobheni lemaphandleni ukuba baphatheke kunhlelo zokhetho ngoba inani labo lokheli phansi.
Lokhu sungule ngemva kokunanzelela ukubana izinga lenani labesifazana abaphatheka kwezokhetho lwezombusazwe liphansi kakhulukazi, kukanti bona abesifazane balinani eliphezulu xa sikhangele ilizwe lonke leZimbabwe.
Lonyaka iZimbabwe kumele iphathe ukhetho, kodwa awukacaci kuye wonke umuntu ezweni ukuba bangaki omama abazangena ukhetho banqobe ngaphandle kwenani ele-proportional representation. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lomanyano we-United Nations olubona ngezamalungelo oluntu olwe-UN Human Rights Council namuhla lukhuthaze amazwe alamandla okulawula okwenzakala e-Afrika ukuthi akhulumisane lamacele ebutho lakwele-Sudan alwisanayo ukuze akhumisane umlotha aqede ukulwisana okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo njalo osokubulalise abantu abangamakhulu ayisithupha 600. Inkuthazo le yethulwe ngumkhokheli wogatsha lolu umnumzana Volker Turk emhlanganweni oqhutshelwe eGeneva kwele-Switzerland ngenjongo yokukhumisana yokuthi kube lokuthula kwele-Sudan amacele omabili akhumisane umlotha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso yeibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa, akusiyonto ebukekayo, kodwa kuyabe kubonisa ukubana abantu ngenxa yokuthi asihlali phansi sitsho ukuthi lo ngiphezu kodubo lolo esiphezu kwalo, sifuna ukuya ngaphi, sivumelane sonke, sikhangela kakhulu, simotivethwa ngesingakufuniyo than esikufunayo. So yikho uthole ukuthi uma selihambile lithi selisithi liyakhangela lithole ukuthi lo eselimfakile sesiba wesi kulalabo odwa lifuna ukuphuma kubo.
Amazwe ase-Afrika akhona yini obona engaphumelela kumizamo yokuletha ukukhulumisana lokuthula kwele-Sudan, kanti njengeZimbabwe lathi kukhona yini esingakufunda njengelizwe ikakhulu sikhangela ukubana kwaba lokukhitshwa kukahulumende kaMgabe libutho njengalokho okwenzakala kwele-Sudan, kusenziwa yilabo asebe phakathi kokulwisana kathesi.
Kuqakathekile ukuthi ama-neighboring countries e-Sudan, even e-South Africa, angiyakhumbula ngesikhathi sikaThabo Mbeki nguye ngomunye wabantu abancedisa ukubana behlukane labana abantu ngoba esithi abantu bayaqedana. So kuyadingakala ukubana amazwe alomnotho onganuqinile ale influence khona ngale e-Sudan azathi ukuthi abahlali phansi bekhulumisana. Kulusizi njalo, ayisiyonto ebukekayo, ayisiyonto ejabulisayo. Khonokho kwenzakala eZimbabwe into efanayo ukuthi sibe lombuso obekhona ngenxa yebutho. uzathola ukuthi abebutho vela kuzanga ukuthi bebesentweni zombusazwe ngoba into zokuphatha amalungelo oluntu lento ezifanayo ayisiyonto abayidaleleyo, ayisiyonto abayijayeleyo. So bona vele ngabantu abajayeleni ukuchitheka kwegazi. So vele umbuso wonke even onalo weZimbabwe ayisiyonto engathi iyajabulisa. Umgabe behluphile abantu kodwa kwakungasiyonto enhle yokuthi umgabe ikhitshwe libutho. Ayisiyonto ebukekayo lakathesi yona leyenzakalayo eSudan. Lakathesi njengoba iZimbabwe izaba sekhethweni kuyinto embi ukuthi sibona bebutho bekhuluma anything election related.
Amazwe aphandle kweAfrika yiwaphi obona elekhono lokuletha ukuthula eSudan?
Umhlaba wonke ulomlando ukubona ukuthi uyaphathisa ngoba singathi a particular country amazwe alama influences achiyeneyo ku-trade lalokhu lalokhu ama-president amane alabantu abaningi ababalalelayo ngoba uzathola ukuthi wona amazwe angaphandle kuningi abaphathisa ngakho wona lawo mazwe labona labo abantu abalwisanayo. So singazake sithi a particular country but umhlaba wonke kawuncedise kube lokuthula kubi ukuthi abantu behlale kuchitheka igazi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Inhlanganiso yenhlelo zabantu abangaboniyo eCouncil of the Blind Zimbabwe isisungule uhlelo lokubhoda ngesigaba eMathebeleland North iselapha abantu ababulawa ngamehlo ngaphandle kwempadalo. Namuhla linhlanganiso ibise wange unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe Council of the Blind Zimbabwe babika ukuba sebenelise ukusiza abantu baseMathebeleland North abedlula ikhulu. Lokhu besungule lolu hlelo lwabo lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ephathelane lamehlo olweviki yonke. Umnumzana uKhumbulani Ndlela owenhlanganiso le uthi umkhuhlane lo wamehlo usabalele kakhulu abantwini asebebadala ngakho babhoda ngezindawo ezehlukeneyo zesabelweni lesi beselapha njalo benika amangilazi kungenambadalo.
Sinceda abadala ngodubo lwamehlo ikakhulu abatasenazi ukuthi bakithi umkhuhlane wamehlo usuvamile kakhulu. Siyabuya ke thina sivele Council for the Blind sizobancedisa ke abadala ke kulezo ndawo eziyabe zikhethile sakhulumisana labo. Njengoba nje ngikhuluma khathesi besise Victoria Falls lapho esincede khona abadala kanye labantwana abalodubo lwamehlo. Ke esikwenzayo uma sesifikile siyabaphathisa kakhulu, sifica ukuthi abanye ababengelayo imali yokuthi babhadale iCouncil for the Blind iyanika-ke isandla sokuthi ibadonethele ibanike amanye amaglasi njalo lamanye la aya ethengiswa abe ethengiswa ngentengo ephansi ukuze benelise.
Undlela uthi kusasa bazabe besedethe ngohlelo lwabo lolu.
Siyaphathisa-ke khona kusukela ngithi iMcNorth ngapha abe Victoria Falls besilabo nje kusukela ngemande. Siyadlula njalo esinamhla kukhuluma sinje sise-Ewange okwanamhlanje siyababona siphakathi ukuthi sibancedise nabo. Kusasa-ke sizabe sisedethi clinic khona ngayo lapho siyabanika uncedo ukuthi abantu bancedakale.
Umqondisi weklinika le unkosikazi uSindiso Mhlanga ubonge kakhulu okwenziwa ngabe Council for the Blind Zimbabwe esithi phezu komkhuhlane wecataract kuvame njalo idiabetic retinopathy ebangelwa ngumkhuhlane wechukela.
Sikhangelela ukuthi nxa kuyukuthi umuntu angabuya kithi eklinikhi eMpumalanga thina asilawa ama-services okunceda ngokwamehlo, siyaphonga uku-prescribe nje first line management yamehlo. Ikanti ke bona beCouncil for the Blind balolwazi olujulileyo ngokwelapha amehlo.
Omunye walaba abathole usizo kulolu hlelo unkosikazi uLiliane Nyampane Munda uthi uhlupho lwamehlo lwamqala ngeminyaka eyadlulayo.
Khona kuluncedo kithi njengoba bona bekobulawayo thina sisewange indleko zama-transport basephulela sibili ngoba sisahambi sesibalanda eduzane. Baya sihlola babe sebethatha ama-sizes amehlo. then bese bese siyasilungisela uyabhadala i deposit bayikulungisela sebuya ke sibuya siqedisa okuseleyo sebe kunika ama glasses akho.
Abe Council for the Blind Zimbabwe baveza ukuba umkhuhlane wamehlo ovame ukuhlasela abanengi ngowe cataract ebadaleni ngokukhula, kuthi abasakhulayo bona bavame ukuhlaselwa yokuchisa kwelanga. Ezinye zendawo inhlanganiso le esizihambile emathebeleleni North zigoqela eCholocho, eSt Luke's leLupane. Ngomnyaka babika ukuba bahamba behlola abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezigabeni eziyetshiyeneyo zelizwe hatshi emathebeleleni North kuphela. Bathi njalo benelise ukuhlinza ezibhedlela abantu abadlula abazinkulungwane ezine 4,500 ngomnyaka ophelileyo oka-2022. NginguNokuthaba Dlamini, ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseWange.
Kulabantu abasola ibandla le-TCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa besithi likhanya lisehluleka ukuphuma lamagama abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Bathi i-TCC kwakumele ikhethe abazayimela kukhetho lolu ngokudinga abantu isebenzisa ukhetho lwama-primaries, hathi uhlelo lwe-consensus candidate selection process. Kodwa abanye bathi i-TCC iqondile. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo lomnumzana uStalo Siziba, umsekelo wesikhulumeli se-TCC, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. USiziba usungula lingxoxo.
Uhlelo lethu solusiya emaphethelweni sesiqedile kakhulu emaphandleni lapho-ke ebesiqhaphangele kubana sibe namakhandidethi avele ebantwini njalo asebenza labantu njalo alokuzwisisa izinto ezifunwa ngabantu-ke sesisele kubana sicedise sonke ngama-citizen caucus emadolobheni amalutshwana aseleyo eHarare lakoBulawayo. Kodwa-ke kumanye amaprovinsi esaphetha-ke sesimelele ukubana-ke kukhitshwe-ke ilisti lezi abantu abazasimela ekugcineni kwakhona. Kodwa in terms of the programming ngingathi mina sesisemaphethelweni akhona, ukuseleka ukubana-ke sizophumisa-ke ilisti laba abazasimela nxa ukhetho solu-anawunsiwe nguhulumeni.
Baba Ncube, uyakhuluma lapho Siziba ngohlelo lolu, ungathini ngalo?
Uhlelo lwabo Siziba lungamaqanda amahle, inkukhethi nxa ibekele ibekele amaqanda abuke-ke emahle, kodwa kungakaphumi imatsiyane khonapo. So yikho esikubonayo. Njalo uhlelo lwabo kayisiyo nto elula, bathe bona bafuna umuntu abazamlanda ebantwini, ehlezi ebantwini izine engasiyo memba yabo. Kodwa ungakuchecka into yakhona indlela eyenzakalayo, babe befuna abantu abangama-members, i-vetting yabo bachecka abantu abangama-members. Kube sokusiza futhi uhlupho lokuthi ukuvota kwakhona ukuthi ngubani onguye o-incharge. Kuba le mibuzo eminingi, ngingakhangela indawo ezinjengabonkayi ngani, venue yakhona ukuthi kuzahlanganwa ngaphi, ukuthi kuvota obani, bevotele ubani. Lama numbers kabawavezi ukuthi hhayi nangu Siziba lapha uvotelwe ngabangu-5, umoya uvotelwe ngabangu-5. Akubonakali khona lokho nje, njengalokhu esike sabona izani kwenza ukuthi kuba lokhetho libone la ma-results akhona ekhona. Umbono wakwesiziba umuhle, kodwa ungathi uyabehlula ukuthi bawenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu Ncube. Baba Siziba,
utsho kahle Ncube ukubana uyabonayo kuzalwa ingane iyakwazi ukuba lezi nkinga ezokuluma amazinyo asaphuma. So kukwanisa ukuba kule nkinga, kodwa silokujabula thina kakhulu ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke sikwanisa ukuyaphumisa-ke umuntu ovele ebantwini. So ngibe specific mayelana le ndaba ezelezwa uNcube okokuqala ukubana ye ngenja kubana umbangazi bakhona abazama ukuthi befihle abanye bengatshela abanye iveni, yikho libona sacina simekasho ukuthi i-commission iyapublicisa kuba abantu bonke ukubana i-caucus izayenziwa esikhathi esinde. Thina sihlukene lezani ukuthi thina asibali mavoti. Thina inhlelo zethu okokuqala siyakhangela ukuthi umuntu anominethwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu baphi, bese siyakusibanga sesibili esokubana-ke abanomnethwayo bevetwe labana. Kuvetting yethu kulabanye abantu abangasiwo kube-TCC.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, ngumsekelo wesikhulumeli se-TCC. ubexoxa lapho endawonye lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiza khangela khona ukudula kwezinto. Lamhla likhumbule njalo ukuthi luhlelo lwabesifazana. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu yimi uNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.